Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 23, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa woita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemabi elections nemusi wemugovera. Asi bato rinopikisa Residents Coalition for Change rorambidzwa zvakare kuita musangano nemapurisa kuEpworth mangwana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kumusangano wakakosha weNATO nhasi kunozeya kurwiswa kuri kuitwa Ukraine neRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika nebato rezanupf Emmerson Mnangagwa vaita musangano wavo wekupedzisira kuchitungwisa nhasi pamberi pesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa nemusi wemugovera. Atanga kutaura pamusangano wekuchitungwisa uyu mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga.
Tinovhota zvakakwana. Tinoinovhota tese zvakakwana here? Aiwa handei tinoita izvozvo. Nyika inovakwa nevene vayo. Hakuna munhu achabva kunze kwenyika yeZimbabwe kuzovaka nyika ino. Tisu tinoivaka, tisu tichabvisa tsvina yese iri kuyerera iyi. Tisu tichavaka migwagwa iyi. Tisu tichaita kuti titi haiwa Zimbabwe. Kana Jehovha akaburuka kudenga anoda kugara munyika ino yeZimbabwe.
Vamunangagwa vakurudzirawo vanhu vemuchitungwiza kuti vavhotere bato ravo reZANU-PF.
Ikanzurudzi inoita kuti vanhu vashaye mvura ukwachikorekta marets. Ikanzurudzi inoita sewage inoita flow. Ikanzurudzi marubbish haiti collect. Poor roads. Ikanzurudzi iyoyo tawana mukana uno wokuvhotera avo vanokwanisa kusvitsa mashoko kuvatongi kuti zvinhu zvigadzirike. Gore inouya muna 2023 tinenge tine general election. Tinenge tine general election yekuti makansila ose anenge achivhoterwa patsva. Saka tine chitiko zvino mweya wasatani wakambi wauya nokuno watoti mweya waregion ngaudame matiri. Tovhotera makansila zedu. Toita meya wedu weZANU-PF makansu zedu Harare kansu uchitungwiza kansu yava yedu.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachabatsira vechidiki vanenge vachida kuzvivambira mabasa avo emawoko.
Vechidiki tine maprograms akawanda atenge tichiita fund. Mukaita gurupu rei rechidiki mukafunga zvamoda kuita munouya neronga romusangano kane ronga rehurumende from local government yedu tinokutsigira kuita maprojects.
Sarudzo dzemabi elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera kutsiva vakadzingwa mubato reMDC Alliance vachinzi vave kutsigira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa uye kutsivawo vamwe vakafa. Mapurisa anonzi arambidza bato re-Citizens Coalition for Change kuende ramberi nemusangano waro wekutsvaga rutsigiro kuEpworth mangwana panguva iyo dare redzimhosva raturawo mutongo wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato iri wanga uchiitirwa mumusha weTafara nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anonzi anyorera bato reCCC nhasi achiramba kuti musangano wanga uchida kuitwa kuEpworth mangwana nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabhai elections dziri kuitwa nemugovera uenderere mberi. Tsamba yanyorwa nemapurisa iyi inouyawo panguva iyo mutongi wedare raMajor Street vananzi Ncuve vatura mutongo nhasi wekuti mapurisa asavhiringidze musangano webato reCCC kuTafara uyo wanga warambidzwa zvakare nemapurisa. Tsamba yemapurisa sekurambidza musangano wekuEpworth iyo iri mauko yeStudio 7 yanyorwa naChief Superintendent C. Muzivi inoti mapurisa mazhinji atoendeswa kunzvimbo dzichavhoterwa nemugovera saka hapana mapurisa anozokwanisa kuchengetedza runyararo pamusangano weCCC uyu. Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo rinofanira kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro sezviri kungoitwawo bato reZANU PF iro rapeta misangano yaro yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo idzi nhasi vachiti zvokuvarambidza kuita misangano izvi zvinoita kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Atikufarira electoral playing field tose tinoziva kuti pane rally yange yakagadzirirwa kuti itwe kuEpworth mangwana asi mapurisa ari kunzi abana kana kuti ataura kuti rally iyo haifanirwi kuendera mberi nokuti havana manpower. Vataura zvakare kuti ma security reasons asi vasina kuzodudzira kuti ma security reasons acho ndeapi.
Muzvare Mahere vati bato ravo rava mbishi kutora matano pamusoro pekurambidzwa kwaraitwa kuita musangano wekuEpworth uyu.
Panguva ino nyaya yacho iri kumagweta vanhu vachazoziviswa kuti rally yacho ichandira mberi here kana kuti kwete.
Vachamisa vakamborambidzwa nemapurisa kuita misangano nevatsigiri vavo kumarondera Gokwe, Binga nemasvingo asi misangano iyi yakazoenderera mberi kuBinga nemasvingo chete mushure mekunge bato reCCC raenda kumatare. Muzvare Mahere vatiwa havasi kufare nedanho ratorwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission rekubvumidza munhu mumwe chete chete paanenge pachivhoterwa anenge akamirira munhu anenge achikwikwidza musarudzo dzemabai election nemugovera. Zeki yazivisa kuti kunyange pachibvumirwa kuti vari kuvhoterwa vave nevamiriri vanokwana vatatu munhu mumwe chete ndiye chete anobvumirwa panenge pachivhoterwa panguva imwe chete. Muzvare Mahere vati danho ratorwa nezeki iri hariwirirane nezviri mubumbiro remitemo uye vati pane zvakawanda zvinofanira kuvandudzwa zvinobata nyaya dzesarudzo. Zvisinei nekunyunyuta kuri kuitwa neCCC mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo ragadzirira zvaka kwana kupinda musarudzo dzemusi wemugovera.
Musangano wakagadzirira kuma constituents ose ari kukondestiwa zvekare vanhu vangangoda kuziva kuti ma constituents ese aya in case kune vanga vakanganwa ma constituents aya anga ari maoko MDC Alliance anga ari maoko ema factions avo asi nokudaidzana kwavakaita long factional grounds vachidzingana kuparamende isusu seZANU PF tiri kupinda kuuya kugadzirisa a legacy of failure yakatiwa ne MDC maguta.
Vamugwadi vatiwo bato ravo harinene mafambisirwo anoitwa basa neZEC vachiti chavo kutaura neveruzhinji kuti vagovavhotera nemugovera. Vatiwo nyaya yekuti mapepa ekuvhotera hana ruvara runozivikanwa nevatsigiro vemapato haisi nyaya nechekuita navo sebato vachiti ZEC isangano rinoshanda rakazvimirira
izvo zvokuti handiani achauya kuvhotesa kana kuti pepa racho ndererudzwai. Hatitarise izvozvo izvo ibasa reZimbabwe Election Commission saka hatina chokuchema because tinongoziva kuti kana tiri tichifamba navanhu tichahwina nokuda kwavanhu kana vanhu vati havane mangwe mafungiro tichangozviona musi wa 26 March.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kunyange hazvo komisheni yavo yanyora padande mutande rayo reTwitter kuti mutemo hausungire komisheni yavo kushandisa ruvara runenge ruchishandiswa nevanenge vachikwikwidza uye komisheni iyi yatiwo vachange vachimirira vari kukwikwidza musarudzo idzi kana kuti mapolling agents vanosungirwa kusvitsa nhona dzavo kumukuru anenge achitungamira nyaya dzekuvhota panzvimbo dzinenge dzichivhoterwa uye kuti vaite zvinhu zvisingazoita kuti panenge pavhoterwa nemunhu musi wekuvhota uyu pazivikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare Ramaja Street Muharare nasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaGodfrey Karembera vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko vebato Citizens Coalition for Change vakasungwa vachitsvagira bato ravo rutsigiro Muharare ndokurohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare amai Barbara Mateko vati vakarembera, avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko, vanofanira kugara pakero yavakapa kumapurisa, uye vanofanira kunomhanyara kumapurisa kukamba yeguruve police station, kaviri pasvondo nemusi wemuvhuro nemusi wechishanu chega chega, kudzamara nyaya yavo yapera. Dare ratiwo vakarembera, havafaniri kuvhiringidza vafakazi panyaya yavo. Gweta ravo vaDoug Coulthard vati kunyangwe hazvo chikumbiro chavo chekuti nyaya yavakarembera iraswe chisina kubudirira, vanofara kuti vabhadhariswa mari yechibatiso.
So he will now be released. He is of course still at Parirenyatwa Hospital, but he will no longer be in under prison guard today.
Mudzimai wavakarembera amai Eni Amusora, avo vange vari mudare nhasi, vaudza Studio 7 kuti vanofara zvikuru nemutongo wapiwa nedare. Vatiwo kunyange hazvo vakarohwa zvakanyanya vave nani. Vakarembera vakasungwa nemusi wechina svondo rapfuura vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa, vachipomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa nekuvati imbwa, asi mamwe mapurisa akavaudza kuti vainge varoverwa nyaya yekupfeka zvipfeko zvebato ravo reTCCC. Asi vakarembera vari kuramba nyaya iyi vachiti vakasungirwa zvisina maturo, uye nezuro vakaisa chikumbiro kudare chekuti nyaya yavo iraswe sezvo vainge vagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Asi dare harina kutambira chikumbiro ichi, uye ratambira zvakataurwa nevachuchusi zvekuti vakarembera vanofanira kutongwa sezvo paine humbowo nevafakazi zvinogona kuvabatisa nemhosva. Vakarembera vachadzoka kudare musi wa19 kubvumbi, apo pachatanga kutongwa nyaya yavo. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangudya.
Rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 hwakawedzerawo zvakanyanya nezuro, sezvo vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevatanhatu nevaviri, kana kuti 13662 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nematatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 3,443,832. Nemusi wemuvhuro, hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba ichienda munharaunda dzakawanda. Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bairwa ijekiseni nyoro. Vamwe vangu vachifunga kuti ukabayiwa asi kungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona kungochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese kana pawakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara, hawarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onaika zvatogara tichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster, zvinenge zvichifamba sei papa?
ndizvozvo zvinoto zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga, nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panika iwana flu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndokutoti boostering kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese, ndokutaura kuti hapana booster. Asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga, nhomba yechipiri, ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa. Kana futi kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster, ndavauye futi tinongo vabayirawo.
Saka nhomba dziripo, vanhu ndo vari kutoita havasho.
Nhomba dziripo zvakanyanyisa. Isu sekuziva kwamunoita, patakatanga chirongwa chedu chevaccination muna February 2021, hatina kumiramira zvaiita dzimwe nyika. Mafuro tichambomira tichatozopuhwa nana nhingi, tichazodai akwete kwete hama neshamwari. Takatoisa mari dzakati kuti pasaidi sekutaura kwatinongogara tichiita, yatopfuurikidza $100 million yatashandisa kungotenga mavaccine chete. Pane zvino mavaccine edu akawanda etinawo etiri kushandisa, hatisi kumboona tichitadza kuzobayira vanhu. Tiri kuda kuti tibayire kana mavaccine tinawo, vanhu havasi kungouya zvavo, kwete nekuti havasi kuda kubayiwa. Tinotoziva kuti pane kamwe kastadhi kakaitwa kanonyewe PEC kana kuti global team here inoongorora zvecovid-19 muna September 2021, ichibvunzabvunza muno muZimbabwe ikaona kuti over 92% vanhu vari kuti vaccine kana riri point inoda, asi hawasi kubuda muZimba kana kuuya, nekuti hawasi kufunga kuti chirwere ichi chakanyanya kusimba zvekuti chinge wakanganisa. Iye atinoti risk perception yakadzika.
Zvikamu zvingani kubva muzana?
Yakaonekwa iri only 25%. Saka kana munhu achipfuka kuti hapana zvandinoitwa nechirwere ichochi, kana pari kuti vaccine kana riripo bayai zvenyu, haanyanyovhunduka zvekuti ndigandibvinda nobayiwa zvino iko zvino. Anenge achifamba kuti ndichazoenda hangu next week, kana timwedzi unouya. Ndo saka nhamba dziri kuramba kukwira, nekuti vanhu kana vari kuda kubayirwa havasi kubuda muZimba, nekuti vari kufunga kuti chirwere chinenge chapera ichi.
Mukuru munyaya dzekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Asi vaimbova gurukota rezveutano muhurumende mubatanidzwa, vari munyori munyaya dzezveutano mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti zvakakosha kuti vanhu vapiwe ruzivo rwakakwana nezvenhomba dzecovid-19 dziri kushandiswa munyika, kuti vaite chidokwa-dokwa chekuda kunobayiwa.
Chekutanga ndechekuti tinoshuvira zvikuru hurumende kuti ibudirire mublitz yairi kuita ivaccinate vanhu vanodarika 10 million sekurunga kwavakaita. Asi chechipiri ndechekuti vaccine hesitancy yakawandisa yezvino muZimbabwe. Vanhu vane samudza vanoita musoro mavo kana vachidecida kuti vanobayiwa here nhomba kana kuti kwete. Vanoenzanisa kuona kuti benefit yacho yakamira sei tichienzanisa neuipi wevaccine. Uipi tiri kurorama side effects akashata, benefit tiri kurova kushanda kwayo vaccine kuti ine efficacy yakadini. So some iri kuitwa musoro mavanhu inenge iri kuratidza kuti izvo maside effects akati wandisei.
Izvi zviri kubva kupi chaizvo, Dr. Madzorera?
Izvi hazvisi zvinhu zvakapublishwa nehurumende kana kuti zviri mumaofficial papers, asi zvinhu zvinokurukurwa maraini vanhu vachitaura. Indakabayiwa ndikazorwara chakati, indakabayiwa ndikaita chiveve, indakabayiwa ndikanzwa musoro ndikazodai. Izvozvo ndo zvakakosha zvinofanira kuadreswa nehurumende.
Asi munoona chirongwa chichibudirira here ichi?
Kubudirira chaiko chaiko pa blitz inoyi, hatisi kuda kuita maprofets of doom, asi tichingoona zviri kuitika hazvibetseri kana vasina kuadressa vaccine hesitancy nezvikonzero zvayo. Vachangobaya vanhu kuda 1 million zvapera zvakadero. So ngava adrese shuwiro zvevanhu nyaya yekuti nomba iyi inoshanda here, nomba iyi maside effects ayo yakamira sei. Vachipublisha regularly, tava ne more than 1 year tichibaya nomba, tofanira kunge taane umbo hwakakwana hwekuti inoshanda here uyezve maside effects akamira sei.
Dr. Henry Madzorera vanga vari parunare kukwekwe. Vatereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vatereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi yemunyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa cheLive Talk chatiri kuparura nhasi ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuBrussels nhasi, uko vari kuenda kunoita musangano nenyika dziri mugungano reNATO. Vatungamiri ava vari kutarisirwa kunokurukura nyaya yeRussia yekurwisa kwairi kuita Ukraine yakonzera kusagadzikana pasi rose. America iri kutarisirwawo kuwedzera zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzedare reparamende muRussia. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwawo kuti vachataura nevatungamiri venyika dzemuNATO ava mangwana vari pavhidhiyo. Patopera mwedzi hondo iyi ichirwiwa uye zvinonzi mauto eUkraine ave kutora dzimwe nzvimbo dzakambenge dzapambwa nemauto eRussia, zvopa kuti Russia ishandise ndege kubomba mamwe maguta. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti zvuru nezvuru zvevanhu mudunhu reCabo Delgado muMozambique zviri kutiza misha zvitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nemamwe magandanga. Vanhu zvuru 30 vanonzi vatizira kumuganhu weMozambique neTanzania, uye bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rinoti riri kutsvaga rubatsiro kuti rivape matende zvekudya nezvimwe zvinodiwa muupenyu. Komiti yeSenate inoona nezvemutemo muAmerica iri kuenderera mberi nhasi ichibvunzurudza amai Ketanji Brown Jackson kuti ione kuti votambirwa here kana kuti kwete kuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica reSupreme Court. Vakatambirwa vanenge vari mudzimai wekutanga wechitema kuva mutongi mudare iri munhoroondo yeAmerica. Kuona kukwira kwezviitiko zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzemabielections dzemugovera uno, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dziri mudunhu reNorth America dziri kubatana nhasi manheru enguva dzekuAmerica mukunamatira kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo zvisina mhirizhonga. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dziri kutungamira munamato uyu pasi pegungano rekunamata rinonzi North America pamabvi, uye dzinoti munamato uyu ndewezvizvarwa zveZimbabwe zvese zvisinei nekuti ndezvebato ripi kana kuti zviri munyika ipi. Imwe nhengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato uyu ndiDr. Gadziro Gwekwerere. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Gwekwerere kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
Kuchaita munamato nhasi online burikidza nezvakafungwa na champion in chief president Nelson Chamisa pavakataura pagungano rakaitwa nesondo yapfuura kumasvingo, vachikurudzira vanhu kuti vaungane vatsanye nokunamata pazuva ranhasi vachinamatira runyararo nokugadzikana kwezvunhu pasarudzo dzichaitwa musi wemugovera. Saka ndivo zvatiri kufamba nazvo izvozvo.
Zvinobatsira chinyika izvo munamato izvo zvamuri kuita? Tichiona kuti muri kunamata muri kuno kuAmerica, sarudzo dziri kuitwa kuZimbabwe.
Munamato hauna distance, there is no barrier. Kana tichitaura naMwari, Mwari vari pese kana mumvura kana pose. Saka kana tichinamata tinoona mata kumusiki unova Mwari kana kuti Jehovah. Saka vanonzwa vanogona kubata chiro situation iri kuZimbabwe isitanyengetera tiri kuno.
Mataura imi kuti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakakurudzira kuti vanhu vanga vachinamatira runyararo. Munamato uyu wakangonangana nenhengo dzebato renyu chete here kana kuti munamato wevana vese veZimbabwe vari muno muNorth America?
Munamato uyu ndowenyika yese, kana vari kuZimbabwe kana vari kunoku, kana daivo vamwe vemarudzi vakadawo kuti joina, zvinenge zvakangonaka.
Tichitarisa minamato yamuri kuitira nyika, muri kuona here paine shanduko munyaya dzekugadzikana?
Kuona paine kugadzikana nokuti kubva pangoita mhirizhonga yakatora upenyu kukwekwe hatina kuzoonawo imwe, nokuti isu chitere chedu tinovimba nokubhilivha kuti Mwari vanounza masolution. Saka kwatiri tiri kutoona zvichitotishandira nokuti pakava nekudzikama kubva pamhirizhonga imwe chete iyoyo yakatora upenyu hwemunhu.
Todzoka kumunamato uriko nhasi Dr. Gwekwerere, mungatsanangura pamusoro pemunamato kuti vanenge vachida kupindawo muminamato iwoyo vanga kubatai sei?
Vanoda kujoina pamunamato iwoyu pane link yeZoom meeting yatiri kusecurator, uye vanogona kuiwanawo nefenyuro yeChange Radio yatinofambidzana nayo. Saka vanenge vakangosununguka kuti vajoine, kana kuti vanoda kunzwisisa vanogona kufona panhamba dzangu note 347-208-7244.
Mune vamwe vamuri kushandawo nawo here vangava vemakereke kana vemamwe mapoka nemasangano pakuronga munamato iwoyo wanhasi wekunamatira runyararo pasarudzo dzemaby elections?
Hongu tinavo, tina vafundisi zvizvarwa zveZimbabwe vanotosvika kana gumi vachange vachitibatsira nokutiparidzira uye nokutitungamirira mukunyengetera ikoko. Vafundisi ava vanobva mukereke dzakasiyana siyana dzakafanana neUnited Methodist, Methodist nedzimwewo dzakangosiyana siyana.
Nengo yebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America iri kubatsira kuronga munamato wekuti sarudzo dziitwe murunyararo. Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunare kuFlorida muno muAmerica, naJonga Kandemiri kuStudio 7. Chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika na 8pm nhasi, tiri kutarisa nyaya dzesarudzo dzemaby elections, kumborwiswa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa, uye zviri kuitika kuUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa voita musangano wekupedzisira pamberi pesarudzo dzemaby elections nemugovera. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rorambidzwa zvakare nemapurisa kuita musangano waro kuEpworth. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voenda kumusangano wakakosha weNATO kuBelgium kunozeya nyaya yeRussia yekurwisa Ukraine. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.